Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu mbudzi 9/2018. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Komisheni yakadomwa kuti inzwe umboho pakupfurwa nekuurawa kwatwa vanhu nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare. Iri kutarisirwa kunge iri mamutare mangwana mugovera. Mamwe masangano akaongorora sarudzo muZimbabwe ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze zvinhu munyaya dzekubatwa kwesarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Komisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika kuti inzwe umboho pakupfurwa nekurayiwa kwevanhu nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare iri kutarisirwa kunge iri mamutare mangwana mugovera. Komisheni iyi yakatoita misangano yakadai muHarare, Bulawayo neGweru. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wemakomishina muzvinafundo Lovemore Maduku.
Ichokwadi kuti nemusi wemugovera tinenge tiri kwamutare. Tinenge tichisangana na 10 mangwanani pahotel known as I think Golden Peacock, one of the hotels yepamutare ikoko. Tichange tichida kunzwa kubva kune chero vanhu vari pamutare kumanikare nevari pa vanokwanisa kuuya, takati commission itange kufambira nzvimbo dziri kunze kweHarare kuti pamwe paine vanhu vanoziva zvakaitika musi wa1 kuHarare, kana kutiwo panokwanisa kunge paine vanhu vane chekutaura chakawanda nematerms of reference yede zvinoitika, violence zvinoitika munyika, basa remapurisa, basa remasoja. Zvakadaro tinenge da kuti taura nenyaya idzodzi, saka tinenge tichisangana ikoko na 10. Tinenge tichikumbira kuti vanhu vauye vane zvekutaura zvinoenderana necommission. Nyatubva na 10 kusvikawo panenge pangopera mboo unenge uchibva kune vanhu.
Takaonawo kuti komisheni yakanga iri kuulawayo, zvakaita kuti kunge kuchizoita kabowabowa, vamwe vachiti komisheni yakanga isingafaniri kunge iri kuulawayo nekuti hakusiri kwakaitika tsaona. Vamwe vakapedzisira vakutaura zvegukura hundi, vamwe vachiti hazvifaniri kunge zvichitaurwa pakomisheni. Izvi zvamungatarisira kubva kuvanhu vekumanikara, ndichiona kuti vane zvinyunyutoo nenyaya dzekwachiyadzwa.
Isusu tinongoti munhu wese anouya kukomisheni ngaangouya achitaura zvaanofunga kuti zvinofanira kutaurwa. Hatizoti chautauri chinotaura, asi vanoziva kuti komisheni iri kutarisa nyaya dzemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1. Iri kutarisazve kuti zvinhu zvakadai zvisazozoitika futi, chii chatingaita senyika. Saka nenyaya iyoyo mafungiro evanhu anosiyana. Kana munhu achifunga kuti zvekwachiyadzwa zvine chekuita neizvozvo, anouya achingotaura tongozobvunzisana kuti, nekuti tinenge tichibvunzawo vanhu ava mibvunzo, tinoti azotsanangura zvaanofunga izvozvo. Saka munhu asaregedza kuuya nekuti anenge achifunga kuti zvinhu zvandida kutaura hazvidiwe.
Takaonawo vamwe vakataura kana vakapa uchapupu kuulawayo, vachipedzisira vachinge vakusungwa nemapurisa. Hamutarisiri here kuti zvinhu zvakadai mune ramangwana zvinoita kuti vamwe vatye kubuda vachipa humbo?
Hatitarisiri kuti munhu anotaura kukomisheni asungwe. Iyo nyaya iyi iri kutariswa kuti chakaitika kuti pazova nekuti panga nevanhu vakataura kukomisheni vachizosungwa. Tinenge tichitarisa zvekuti zvinezvi vari kuvapomera mhosva vari kuuya kutaura zvaitaurwa mukomisheni. So izvozvo zviri kuongororwa nekomisheni. Patinozosvika zvekwamutare kuti tinenge taanyatsobuda pachena kune vanoona nezvekugadzikana kwakanaka kwevanhu kuti vateedze mutemo wenyika, vasafunga vanhu vanenge vachitaura kukomisheni. Asi tinenge tichitiwo kune vanhu veruzhinji vauye vachingoziva kuti vasapara mhosva, dzimwe mhosva dzinoparwa zvikanyaparwa pari pakomisheni. Ava vanoona nezvekuti mhosva dzisaparwa vanenge vachingoti vanoenda nemberi nemutemo. saka hatifani kuuya tichitukana, hatifani kuuya tichirovana pamusangano wekomishen. So yekuti munhu asungwe nezvaataura kwete izvozvo hazvifani kutomboitika.
Ndekupi kumwe kwamunotarisirwa kuenda Komishina Madhuku mabva kwaMutare?
Tabva kwaMutare tichingodzoka Harare, hatichina kumwe kwatiri kuenda kubuda mukati meHarare. Tingaenda kune dzimwe nzvimbo kana kuine vamwe vangada kukumbira kuti komishini iye ikoko. Saka patakasangana takangowirirana kuti ngatizoenda kuBulawayo Gweru nekwaMutare. Taiteedza nzvimbo dzinonziwo munyika munomu panoitwa anonzi masecrets ekumacourt, inonzi majudicial districts or provinces. Ndo zvatakateedza izvozvo. Saka takangotombopika nzvimbo idzo tingopa vanhu vari kunze kweHarare mukana wekuti vadi vataure. Asi pane nzvimbo yakafanana nori kumasvingo, pamwe pangaita vanhu vanenge vachifunga kuti tingaenda kunzvimbo dzakadaro, tinotozozwa nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti kune here vanofunga kuti vakaungana kwavari uye vakawanda zvokuti vane chekutaura chavangada, tinotongozoenda kwakadaro.
Avo vanga vari komishina vari mukomisheni iri kunzwa nezvemhirizhonga yakaitika muna Nyamavhuvhu mushure mesarudzo. Muzvinafundo Lovemore Madhuku vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, masangano maviri emuAmerica akaongorora sarudzo muZimbabwe anoti reInternational Republican Institute neNational Democratic Institute ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze zvinhu munyaya dzekubata sarudzo kuti mune ramangwana musaite mutauro. Musangano wokuziya zvakabuda musarudzo uyu waitirwa pamahofisi esangano reUnited States Institute of Peace muWashington DC. Blessing Zulu weStudio 7 anoti unzira nyaya iyi.
Masangano aya anova ekutanga muvaongorori vekunze kupinda munyika ainge ari pasi pemubatanidzwa wesangano rinonzi Zimbabwe International Electoral Observation Mission. Vakataura pamusangano uyu vanosanganisira Ambassador Johnny Carson, avaimbova munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica kana kuti United States Assistant Secretary of State for African Affairs, muzvare Elizabeth Lewis, vanova muteedzeri wemukuru wesangano reIRI muAfrica, vakatungamira chikwata cheZimbabwe International Electoral Observer Mission, muzvare Jessica Kigan navaLarry Garber, uye mukuru munyaya dzesarudzo musangano reNDI vaPatrick Mello. Vachitaurawo neStudio 7 kumucheto wemusangano uyu, vaCarson vakati uyu wainge uri musangano wakakosha zvikuru.
It gave a wide audience an opportunity to go into some detail about how the NDI-IRI report was constructed.
Uyu musangano wakakosha zvikuru nekuti watipa mukana wekuongorora gwaro redu rezvakabuda musarudzo dzemuZimbabwe. Rapawo mukana vanhuwo zvavo kuti vanzwewo nezveongororo yedu.
VaCarson vakarambawo nyaya yekuti nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru veZimbabwe nehurumende yeAmerica ndizvo zviri kukanganisawo zvinhu kunyanya munyaya dzezveupfumi muZimbabwe.
The sanctions are targeted, the sanctions are limited, the sanctions are impactful only on a number of individuals in government and in the military and their associated organizations and companies. These are not sanctions that are aimed at the Zimbabwean people. American companies, Zimbabwean companies are allowed to trade with one another.
Nyaya yezvirango handiyo inganzi yakakanganisa upfumi hwenyika yeZimbabwe. Zvirango zviri pavamwe vanhu vashoma, asi makambani emuAmerica neZimbabwe anobvumidzwa kutengeserana.
Amai Kigan vakati nyaya yekupfuurwa kwevanhu vatanhatu nemauto muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu uye ukandwa kwegrenade kumusangano wava munangagwa kuBarber Fields kuBulawayo zvakakanganisa zvakanyanya chimiro cheZimbabwe. VaMelo vakati Zimbabwe Electoral Commission inofanira kupiwa zvikwanisiro, asi vamwe vainge vari pamusangano uyu vakati hurumende yeZimbabwe ndiyo ine chitsvambe chekuona kuti ZEC yapiwa zvose zvinoda kuti sarudzo dziitwe zvakanaka. Amai Lewis vanotiwo vachaedza nepose pavanogona kuti zvavari kukurudzira zvizadzikiswe munyaya dzesarudzo muZimbabwe.
One of one of the things that we're doing is we're working with local groups, IRI and NDI, and local groups and other international missions to follow up on those recommendations. So both by tracking, but also...
Tichange tichishanda ne mamwe masangano emu Zimbabwe ne kunze kuitra kuti tuone kuti zvataka kurudzira kuti zviitwe nehurumende yeZimbabwe zvazadziswa here.
Vachitaurawo pamusangano uyu chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaPhilip Takwana Muyengwa, avo vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reYouth Initiatives for Community Development, vakati musangano uyu wainge wakakosha zvikuru.
Tinokwanisa kuzotibatsira kuti tiite maelectoral reforms akanaka, tiopene also the democratic and civic space kuti vanhu vakwanise kuita sarudzo murunyararo, vanhu vakwanise kusarudza vatungamiriro vaanoda zvisina kumbunyikidzana kana kuchichidzirana.
Vachitaura neStudio 7 paRunare vari muHarare, munyori anoona nezvemutemo muZANU PF vamunyaradzi Paul Mangwana, vakaramba mashoko ekuti mauto ari kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Panyaya yezvirango vamangwana vakati zvirukanganisa zvakanyanya nyaya dzezveupfumi muZimbabwe.
America yakati izvo makambani akuAmerica haabvumidzi kuinvesta muno, vanotovapa mawarning kuti kana ukaenda ikoko kuZimbabwe kunoisa mari yako hatikuprotekti kana kune zvaitika ikoko.
Vamangwana vakaenderera mberi vachiramba nyaya yekuti ZANU PF haina zvairi kuita kuedza kugadzirisa nyaya dzesarudzo, vachiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuedza nepose pavanogona napo kuvandudza zvinhu.
Hakuna chii chatingati chingangoitika chobva chaita perfect, asi maelections munhu wese anobvuma kuti vaMnangagwa vakasarudzwa zvakanaka vakawina maelections pachena.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vari kuramba kutambira zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nevenyoro yeVOA yakabatana neveMedia Center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi dzichaitirwa munzvimbo dzinotevera: Chipinge musi wechina 8 mbudzi, Mutoko musi wa 15 mbudzi, Harare musi wa 21 mbudzi, Gwanda musi wa 26 mbudzi, Lupane musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Praxedes Jeremiah mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Ezvino izvimwe zviri mumapepa anhasi muZimbabwe. Pepa nhau reZimbabwe Independent rine hurukuro namuzvina bhizimisi uye vaimbotungamira Confederation of Zimbabwe Industries vaJoseph Kanyekanye, avo vanoti zvinhu munyaya dzezvemari zvinofanira kupindudzwa. MuHerald mune nyaya yemapurisa anoti ari kutsvaga muchairi nakondakta webhazi reSmart Express, avo vakararama asi vakatiza panzvimbo yenjodzi huru yakaitika kwaRusape marimwe zuro. Imwe yenyaya dziri muNewsday ndemanyamamire nerongo mukurongwa kwesarudzo dzeZifa dziri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. MuChronicle mune nyaya yegurukota rezvemari, avo vari kuvimbisa mabhonasi kune avo vanoshandira muhurumende. MuManika Post mune nyaya yekuti komishini iri kuongorora mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu inenge iri maMutare mangwana muGovera. Muchikamu chino tinokuunzirai zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7. Zvinotaurwa muchikamu ichi hazvinei neVoice of America. NeZuro, Voice of America yakabatana neMedia Center vakaita hurukuro kana kuti town hall nevanhu pachecheche kuChipinge. Hezvinoi zvakataurwa nevamwe vakauya kuhurukuro idzi kuchecheche.
Chekutanganira kutenda veVoice of America neMedia Center, kusanganisira vamadhuku vanove mukokori wePYD. Chekutanga ndinotenda, dai hurumende yatiinayo yaikwanisa kuita magathering akadai ichikokera zvakadai vanhu vemuZimbabwe hatisaitambudzika nekuti yaiziya chaizvo chaizvo zvinoda vanhu asi ndinoona kuti vanofanira kunge vechikokera musangano vechizwa zvinoda vanhu havasiriwo vari kuuya paground rechitu tiri kutaura ngezverodhi rinobva Tanganda kuenda kuchiredzi rodhi iroro idambudziko remwoyo wedu idambudziko reupenyu hwedu dambudziko revana veZimbabwe asi chandiri kuona chinhu chikuru ndechekuti mapoliticians ndiwo anodambudziko rakanyanya vanhu ivavo taikumbira zvakanyanya kuti vabve mupolitical mood vapinde muekonomical mood dambudziko ravanoita ngerekuti politics dzatiri kuita muZimbabwe ithroughout ngedzekurya nadzo kupona nadzo everywhere saka havakwanisi kuzobata madevelopmental issues ekuti zvinhu zviendeke vanongoshandisa politics pese pese
mwashuma ini ndinoitwa gwenzi wedzerai ndinoshanda nenews greater chisumbanje development trust ndiri umwezve wevaemereri wevanhu committee inoona ngezvekushanda nemiyungu anesa ndaida kutanga kutotenda hangu platform inei this is the first time kuwana platform yekutaura maissues anotinesa despite being in Zimbabwe for more than 38 years hazvisaitomboonekwa hapi kuti tione kuzwikawo sevandau kwaiya kuzondozwa kuzivandau vanozikana ngekuroya asi tinotoitawo zvikuru vana vazhinji vanotopasa vandau chekutanga chendingada kutireketa ngezvacho dambudziko guru rataona muZimbabwe ngereutungamiriri hunoketwa husikatozivi zvavanoda kuita utungamiriri hwetinoketa kubva pana macouncillors edu maMPs unopinda muofisi asikazivi juti rake number 2 idambudziko rekuti tichiri kutofunga kuti tine hurumende ingatoitire zviro vanhu ipapo tikange teitofunga izvozvo tinotirashikei because hurumende aikoni kuprioritize yakatengere motokari machief but motokari dzaitikirwe machief dzacho mukaningira road dzinofanira kuhamba kuti zvozi vanhu vari kuenda kuchipatara haina basa navo aitokoni mapriorities saka chandinongokumbirisa ngechekuti ndau yedu yechipinge yoda kuti vanhu vabatane vaise musoro pamwe tinasire kanyi redu hatinasirirwi kanyi ngevantu toda kukumbira vana vemuchipinge vari kundau dzakaparadzana vauye tiake kanyi redu ndo chega chasara zvokuningirira kuti pai tichazoitirwei ngehurumende yetinayo tingapedze nguva
amsoro ini ndinoitwa choro nokuda kwashe ndinogara muno macheche ndiriwo a local businessman ndiriwo the standing secretary wecheche growth point kwenguva yakareba saka chandingangoda kutaura panyaya ye zverodhi redu rinobva kwatanganda richienda kunobata ngundo ndezvekuti chokwadi kubiwa kuripo saka zvinhu zvese zvaakuitwa zvaakulingiwa kupolitics instead of kuti zvidevelope zvinhu zviri muarea imomo chatiri kukumbira ndechekuti imi vevoice of america nevemedia center mubatsirewo nevepyd vana vamadhuku vatibatsirirewo nzvimbo yedu ino yechipinge south kana kuti yemandau kuti tikwanise kuziva kuti chinonzi politics chokutanga chii chinobva papi chichisvika papi chinonzi futi development chinobva papi chichisvikira papi nekuti zvinhu zvizhinji zvaakungoitwa onzwa vamwe waakuda kuvabvunza kuti kotadii tidai zvonzi zvoda vepolitics yeti munhu wese utorimo mupolitics saka chatiri kukumbirawo idzidziso yekuti mutipirowo vagari vemuno muchipinge south kuti vakwanise kuziva kuti basa ravo nderei
vamwe vechidzimai havasi kufara nezviri kuitika muZimbabwe pari zvino umwe wevatidzimai ava ndiri muzvare Chioniso Mpofu chizvarwa cheZimbabwe chinogara muWashington muzvare Mpofu anoti madzimai vari kushungurudzika nekushayikwa kwemabasa chikafu nemari naizvozvo vari kukurudzira madzimai kuti vabatane varatidzire svondo rinoya pamuzinda weZimbabwe kuWashington ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya huye westudio 7
svondo rinouya riri musi wa17 nemusi wa16 November iFriday neSaturday madzimai takabatana tikaita chirongwa chatinoticho Zimbabwe Woman Arise tichiti nekuti zvinhu zvekuZimbabwe pazvasvika iye zvino izvi zvasvika paextend yekuti madzimai tisitirenyekugwadzikwa nezviri kuitika saka we are saying kuti madzimai ngatibatanei isusu tibvise nguwani dzedu dzekuti ndiro kuzano kandiro ku MDC, kandiro ku UNC. Nuri matambudziko atinawo anotekeshera kune mapati vanhu vese, anotekeshera kune marudzi ese kuti mundeverere mundawo kana mushona. Saka madzimai ngatibatane tiite chinhu chimwe chete, tisimuke tichiti enough is enough, taneta nezviri kuitika, kuti ndibike mumba kuriwo usina mafuta. En vana vakagara pamba vasikuenda kumabasa, kuzvipatara chaiko chaiko kuenda kuzvipatara, unoona kuti hanzi tengai mapiritsi ne US, asi baba kuti varikutambira mari ne bond, vamangunjika vouyawo voti hanzi izvo bond ne US one to one. Saka tatoti kuti tichogadzisa zvinhu zvika, ngatiunganei madzimai, vana baba nevana koma nevana sikana, huyai mutibatsire, tisimuke titi aiwa taneta nazvo.
Chii chakanyatso kukuitai kuti mufunge kuti ini sachioniso mupofu ndo zvandoda kuita?
Tikusangana musi wasi zvandambotaura zviya kuti musi Friday the 16th ne Saturday the 17th paZimbabwean Embassy iri muWashington DC. Chikaita kuti ndite saizvozvi, pandakaenda kumusha paya ndakaona matambudziko ari muZimbabwe, kutambudzika kuri kuitwa muZimbabwe. Asisi mavelas nhamo yemustreet yakasiyana nhamo yaunopinda ukaona mumba. Zvezvonzi nhamo inonhuhwaka, ichokwadi muZimbabwe iye zvezvi nhamo yakunhuhwa. Saka madzimai isusu atinga kukundwi nambuya nehanda, vakati 19 kare kare iya vakasimuka vakati izvi hazvisi kuita, vakanodimburwa musoro. Asi isusu toti takadzidza tava mudzimai wanhasi, takugara totarisa kuti kwezvisingazviitawo sei. Saka ndakazviona kuti ini ndikasazviitaka hanzi changes inotanga neni newe. Saka isusu tiri vaviri sisi mavelas tikati isusu aiwa madzimai uyaitibatana, nekuti ndakaona kuti nditi isusu tiri zvemapolitical parties ka tapfuura chinanu ichocho. Kutambura kwedu hakuchinei ne political party, kwane hunhu nematambudziko nemhuri dzedu dzeZimbabwe.
Zvinetswa zvipi zvamuri kutarisa uye zvesei makatara iwo mwedzi uno wambudzi kuti muite chirongwa ichi?
Mwedzi wambudzi wakati koshera, mukatasa kuti vanhu vakaungana musi wa 17 November 2017 vakazara vese mastreets kuZimbabwe vakati Mugabe must go. Ipovho yakabvisa Mugabe. Povo zvichireva kuti vakasangana vanhu vezanu veMDC veUNC pati yangana neyangana, vanga vakasangana vakakunda vakaburisa Mugabe. Tikapinda vaya vakati new dispensation, takukwanisa kugoritiri new dispensation. Tiri papi ne new dispensation? Hatisi kuona zvachinja pazviri. Saka tikuti ngatidzokei back titi madzimai, zvatakamboungana zviya zviya nevarume vedu nehanzvadzi dzedu, huyai zvakare titi aiwa akava munangagwa, makaimba new dispensation, asi hone zvatina zveizvi. Ndotitoona kuzvita ana mangunjika ava nenyaya yebondi. Tasa corruption muZimbabwe, nhasi mangu kwasungwa ningi, mangwana kwasungwa ningi, hatizi kuenda nyaya dzacho. Vamwe havasi kusungwa ndaiyi. Mukatasa ma accidents njodzi mumugwagwa dziri kuitika. Nekuti hatisisina mutemo sisi mavelas kuZimbabwe. Vanhu vemakombi vemabhazi vanongomhanya pavanodira kuti hapana anovasunga. Handiti maona. Saka zvese zvinodi zvinobata inini munhu wemudzimai ndakabereka ndindogwadziwa nazvo.
Saka kune avo vangada kuti vauye kumusangano wenyu uyu vanokuwana ipapi? Munowanikwa papi?
Munokwanisa kundibata pa Facebook page yangu Chioneso Mpofu, kana kuti munokwanisa kundibata kamuri muno muAmerica, munokwanisa kundifonera panhamba dzinoti 912-755-0122. Tine vari kubva kuTexas vamwe. Ndibatei kuti tikutambirei kuairport. Moti kuzoti kusvika musi wakati. Takuti tiedze kuti vanhu vasarira mumahotera, tiseveredze tumati vatinato itwoto. Saka tikaziva vanhu vari kuuya, tobatsira kuti tikuita zvipi nezvipi nenzvimbo dzekurara.
Muzvare Chionese Mpofu vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muchikamu chino tinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro pezviri kuitika muAmerica. Dunhu reCalifornia muAmerica rine mbiri munyaya yemoto inongotanga kubvira mumasango ichikuvadza dzimba, mafactory kana kuuraya vanhu. Kune moto uri kubaka izvozvi munyaya rimwe remasango kuCalifornia. Tabata Dr. Angela Gapa, mugari weCalifornia, kuti tinze nezvemoto inogara ichinetsa mudunhu iri.
Yeah, kuno kune moto unonzi campfire uri muBute County kuno ku Northern California. Nzvimbo yanyatso affectwa inonzi Paradise, California, iri about 20 minutes away from kwandiri kuno.
Moto uyu unokonzerwa nei?
Ah, handisati ndakunyatsoziva kuti moto unokonzerwa nei asi kuno ku Northern California mawildfires anoitika kazhinji. California inosuffer madrought ekuti hakuna hysterica, asi it's a very hot climate. Saka since you know i season inonzi fall kana kuti autumn, mashizha emiti zvese neuswa hunoomarara. Saka zvinobva zvaita kuti chero munhu akabakidza light kana kuti akakanda cigarette, fuel load inenge iri muswa wacho nemumashizha unoita kuti moto ukasire kuspread.
Tinogara tichinzwa nenyaya yemoto mudunhu recalifornia. Sei ichingova California yega mamwe matunhu asingaite moto?
Ndinongofunga kuti nekuti kuno hakuna humidity yakanyanya, climate yacho iri very dry, hakunyanyona hystericy. Saka and kuno kune miti yakawanda, kune kunozikanirwa ma forests akawanda, ma national parks akawanda ari kuno kucalifornia anongosiiwa asingamanejwi. Saka ndozvinoita kuti pave neinonzi fuel load yemafires.
Tikatarisa moto inofira ikokoko makore ese, pane zvavangaita here kuti zvinhu zvakadari izvi zvisaitika? Nokuti tinoona dzimba nemafakitari nezvimwe zvese zvichikuvadzwa nomoto.
Ina handinyatsozivi kuti zvavanowanzoita ndezvipi, asi mafirefighters aripo anotoshandira maofices aripo senge Department of Forestry vanoendesa vanhu, even mavolunteers inotinoshandira State University vanogara vachikumbira mavolunteers ekuti vaende vachinobetsera kufaita moto wacho, zvese nekuwana mavolunteers ekuti vanhu vanenge vaevacuata vawane pekugara. Saka vanhu vakawanda munoku vanovhura dzimba dzavo kuti kana paine mhuri isina yaafectwa nefire vanhu vanoti vauye kunoku vazogara. Asi kuti ndinyatsoziva maspecifics avanoita kuti vastope mafires acho handinyatsozivi. Ndongoziva kuti tine mahelicopter atinogara tichiona nemaaircraft atinogara tichiona.
Pari zvino pane vati vakuvara here pamoto uyu?
Handizivi vakuvara, asi vakawanda vatinoshanda navo and vakawanda vemumasurrounding towns valuza dzimba dzavo.
Iko zvinezvi kwakadini kunze?
Iko zvino kuma5 PM kunoku, saka kwakusati kwanyatsovira. Asi kurungoita makore seaya yanenge kwakuda kuita senge kuri kuda kunaya very very heavy storm, zvaa zvinoita makore kana achiita senge kuruda kunaya, asi haazi makore emvura, makore ekutovhara inozidenga nepamusana pesmoke yacho, iri makore esmoke.
Asi imimi mugerenyu zvakanaka, hamuna kunyatsoafektwa zvikuru?
Ya, inini kwandiri kunoku hatisati hatina kuafektwa directly, but moto wacho uri kunzi uri kumuvha at the speed of 80 football fields a minute. Saka unless kana ukatostopwa moto wacho, we are still not out of danger. Saka tirungonamata kuti hausviki kunoku.
Avo vanga vari Dr. Angela Gapa, chizvarwa cheZimbabwe chinogara nekushanda muCalifornia. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Komisheni yakadumwa kuti inzwe umboo pakapfurwa nokurayiwa kwevanhu nemasoja musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare iri kutarisirwa kunge iri maMutare mangwana muGovera. Mamwe masangano akaongorora sarudzo muZimbabwe ari kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ivandudze zvinhu munyaya dzekubatwa kwesarudzo. Tinotenda vose vanotandara nesu paFacebook page yedu nekutitumira mashoko. Musakanga makuti tinokukokai kuti muchitumira mazwi enyu kana kuti voice messages pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0381. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande ndichiti moswera zvakanaka.